Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chishanu kurume 2020. Vanofamba nemabhazi anotakura veruzhinji vanoti vava kutyira upenyu hwavo kuburikidza nekubata chirwere checoronavirus sezvo vanhu vakawanda vari kufamba nemabhazi aya vakamanikidzana mumabhazi aya. Mamwe makambani munyika anotora matano ekuona kuti vashandi vavo vadzivirirwa kuchirwere checoronavirus. Sarudzo yeby-election mukanzuru yeChegutu West yoitwa mangwana apo nengo yeMDC varide machekera iri kukwikwidzana nenhengo yeZANU-PF vaprosper mutongerwa zvichitevera kushaya kwakanzura weMDC vamemory banda gore rapera. Vateveri vemutambo wegorofu vachambomira kwechinguva kuona gorofu yemhando yepamusorosoro zvichitevera kumiswa kwemakwikwi eZimbabwe Open nemhaka yechirwere checoronavirus. Panguva imwe cheteyo mutambo wetsiva waCharles Manyuchi wamirawo netambo. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kudzokorora chirongwa chatakamboita sezvo tisingakwanisi kutepfenyura chirongwa chitsva nepamusoro pecoronavirus. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa nemi Marvelous Mhlanganya uye paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nhasi tichange tiri kutarisa nyaya yedambudziko recoronavirus, chirwere chatekeshera pasi rose. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.